manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 5 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakawanda vokurudzira Sadik kuti itungamire nhaurirano kugadzirisa matambudziko eZimbabwe okonzera gakava pasi rose. Magweta maviri ainge asungwa achimirira nhengo mbiri dzetriple C dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi opuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mapurisa anoti asunga munhu ari kufungidzirwa kuti anga achiponda vanhu muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe bato riri kutonga muSouth Africa reANC riri kumira nemutungamiri wenyika akagadzwa nezuro vaemasoni muNangagwa. Vakawanda muSadik, African Union, EU nedzimwe nyika dzakabudirira, vari kuratidza kuti havasi kuwirirana nekusarudzwa kwavo. Nekuda kwebopoto iri, vamwe vari kukurudzira Sadik kuti itungamire nhaurirano nekuti sarudzo dzine mutauro dzave kutyirwa nevamwe kuti dzinokoka mauto kuti apindire sezvakamboitika muZimbabwe pakapidigurwa hurumende yamushakabvuva Robert Mugabe nemauto. Mauta anonzi nevakawanda anotonga nepfuti nedemo. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mukuedza kusimbaradza ukama nezanu PF nehurumende yavamunangagwa, munyori mukuru weANC vafikile Mbalula avo vakange vari paurongwa wekugadzwa kwavamunangagwa nezuro, pamwe nemutungamiri wenyika yavo yeSouth Africa Cyril Ramaphosa, nasi vaita musangano nevakuru vebato rezanu PF muHarare, vaMbalula avo vanoti vanotsigira zanu PF nekuti yakarwa hondo yerusununguko, vabva vazoshanyirawo nzvimbo iri kuvakwadura renhoroondo yechimurenga yenyika dzemuAfrica, kana kuti Museum of African Liberation, vaudza vatori venhau kuti dura iri rakakosha zvikuru.
It's very important in terms of preserving our heritage. So we have seen the collection of data.
Chirongwa ichi chakakosha zvikuru pakuchengetedza nhaka yedu. Taonawo kukokwa kwakaitwa nyika dzakagurirawo rusununguko nemutungamiri wenyika kuzovawo nhengo dzechirongwa ichi.
Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muhofisi yemutungamiri wenyika vaSimbarashe Mbengegwi vaudzawo Studio 7 kuti South Africa neZimbabwe dzine ukama hwakakosha kubvira panguva yakarwirwa rusununguko nenyika mbiri idzi.
NEANC tinobva tose kure takabva pamwe chete mabattles akafanana mumatrenches tatiri tese imomo. Isu patakawina rusununguko muna 1980 ndokubva tavabatsira kuti ivo vawane ukuru.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vashora kushanya kwavamBalula munyika vachivapomera mhosva yekushandiswa nezanu PF kudzikisira chiremerera cheSadak.
Atori mushandi munhu akatopuwa mari basa rekuti aende kuSadak kunotsvaka kuita undermine position yeSadak. Tinozvisoropodza zvikuru uchibva kumunyori mukuru weAfrican National Congress anovavamBalula kuti vari kudzikisira musangano weAfrican National Congress vari kudzikisira mavalues nemaprinciples epan-Africanism nemaitiro avari kuita ekushandira bato rezanu PF achitora divi zviri pachena.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zempe.
Nokuti Mbalula unouya muZimbabwe nyangwe asati auya muZimbabwe waituka rudzi rweZimbabwe, vanhu veZimbabwe vari kuumburudzana no utongi husiri hoko jekerere kuri muZimbabwe achiwa tuka kuti zvimbwasungata zveAmerica. Iye Mbalula uyu unopinda papi pamavara ari kutaura iwayo, nokuti vanhu veZimbabwe vari munyika yavo, vanhu veZimbabwe vanenge vachimburudzana musarudzo dzakajeka dzokuti vashare hurumende yomunyika mavo. Saka Mbalula kana achitaura kuti vanhu vanokukwidza muZimbabwe vanhu vanomiririra America, urikureva kuti kudii? Hazvina maturo zvinhu zvakadai zvaari kutaura.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pezai Ruanya, vakurudzira kuti SADC iite mutongi gava pakugadzirisa dambudziko remuZimbabwe.
SADC inofanira kugara pasi neve mapato makuru aya maviri aya anoti ZANU-PF neCC kuti vagadziridze, vatwasanudze mitemo yezvesarudzo, kuti sarudzo dzinoitwa sei pamutemo. Saka panda kuitwa macomprehensive reforms kuitira kuti tisava necycle yemadisputed election, because kana cycle iyi ikazoitika zvinenge zvisina kunaka kuti tizoona vamwe vanhu vasiri mapoliticians vachiti mapoliticians ese makonewa, ende nokuti imi makonewa isusu takutonga.
Pavatungamiri vese vemusadak neAfrican Union vakakokwa, kwakangouya vatatu vanoti vekusouth Africa, Mozambique neDRC chete. Kugadzwa kwavamunangagwa kunonziwo kuchapa kuti kubviswa kwezvirango zvavakatemerwa pamwe nevamwe vavo neAmerica nedzimwe nyika kunetse. Zimbabwe inonzi ichanetsekawo kuti ikanganirwe zvikwereti zvayo, izvo iri kutadza kubhadhara kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ayo anoti anoda kubatsira nyika ine utongo hwejekerere. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Dlovu.
Magweta anorwira kodzoro dzevanhu vaDag Coltart navatapiwa muchineripi vanowa nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights dzakasungwa nezuro muHarare vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vaviri ava vakasungwa vachimirira nhengo mbiri dzebato reCCC dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi muHarare. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaDennis Mangosi vapa mutongo uyu mushure mekunge vachuchusi vabvumirana nemagweta evaviri ava kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Rimwe remagweta evaviri ava vaJeremiah Bhamu vati vaviri ava vanzi vadzoke kudare musi wa20 Gumiguru.
Vanzi nedare vabhadhare mari inokwana zana remadhora kuAmerica, kana mari inoenderana nemari iyoyo iri yemuno muZimbabwe. Vozodzoka zvakare musi wa20 October wegore rino kuti nyaya iyi izogurwa. Dare roda kuongorora pakati papa kuti kusungwa kwavakaitwa nekuchengetedzwa kwavakaitwa muusungwa zviri pamutemo here.
Vaviri ava vari kumirira vakasarudzwa kuita kanzura weGlenora
Ward 26
vaumbira ishe nhende uye vasanele mukushane. Vabhamu vati vaColtart navamuchineripi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa yekuti vakavhiringidza mapurisa kuti asaone kana kutaura navanhende navamukushane.
Magweta aya anga ari pakati pekuita basa ravo, vanga vaine mashoko avanga vaudzwa nana chiremba ekuti womberaishe nasanele vakanga vasingakwanisi pautano hwavo kuti vange vachipfunzurudzwa nemapurisa panguva iyoyo. Ndivo mashoko avakaturira kumapurisa kuti izvi ndo zvataziviswa nana chiremba, ndo zvakasakisa kuti vabva vasungwa. Saka isu semagweta tiri kuti masungirwo aya nemashandiro aita mapurisa aya kwakumbunyikidza nekuvhiringidza uye kutadzisa magweta kuita basa ravo.
Vabhamu vaisawo zvichemo zvishanu pamberi pedare zvinosanganisira chekuti kusungwa kwemagweta aya kwaive kunze kwemutemo.
Ndo chimwe chichemo charisa pamberi pedare kuti mukuenderera mberi nekuvhiringidza kodzero dzevanhu havana kutadzisa magweta chete kuita basa, asi mapurisa azoenderera mberi nekuvhiringidza uye kutyora kodzero dzaombera inasanei kupfamirwa nemagweta avo avanoda, nekuti saizvozvi vari muusungwa hapana ari kuvamirira.
rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vati zvinosuwisa kuti magweta anosungwa achiita basa rawo.
Zvinhu zvakaipa chose, zvinhu zvinosvibisa zita renyika, zvinhu zvinonyadzisira nyika, zvinhu zvakaipa chose. Nekuti kana magweta akusungwa achimirira kodzero dzemaclients avo, ko kuzoti maclients acho.
Mutauri wesangano rinomirira magweta munyika reZimbabwe Law Society vaRichard Chidza vati sangano ravo rinoda kuti nhengo dzaro dziite basa pasina kuvhiringidzwa. Zvichakadaro, mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa nhasi vashanyira vanhende navamukushane avo vakapambwa nemusi wemugovera. VaChamisa vati zvinosuwisa kuti vanhu vangapambirwe nyaya dzematongerwo enyika uye vanoda kuti nyaya iyi iongororwe nemapurisa. Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kutoongorora nyaya iyi mushure mokunge paita vanhu vakamhanara kuti vanhende nevamukushane vainge vasiri kuonekwa. Vachiwo havatarisire ani nani zvake kusanganisira magweta kuvhiringa mapurisa apo anenge achiferefeta nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa asunga Tando Lenkosi Ndlovu ari kupomerwa mhosva dzekuponda vanhu vashanu pakati peguta reHarare kubva musi wa 28 Nyamavhuvhu kusvika nezuro. Anonzi mushure mekuvaponda aibva abika nekudya matumbu avo nedzimwe nhengo dzemuviri. Ari kupomerwawo mhosva yekuponda vanhu vatatu kuvulawayo muna 2021. Mapurisa anoti haana umbo hwekuti aiita izvi nekuda kwekuromba. Sangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Network rinoti rinotsigira danho ratorwa nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHelen Suzman Foundation rekukumbira dare remuPretoria kuti ripe mutongo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits zvisasungwe nekudzoserwa kumusha. Izvi zvinotevera danho rakatorwa negurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi rekupikisa mutongo wedare repamusoro wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvimbobvumidzwa kugara munyika iyi. Nyaya iyi ichiri kugadziriswa sezvo South Africa yave kuti ngavadzoserwe kuZimbabwe. Hurumende yeSouth Africa inoti sezvo yapikisa mutongo wakambopiwa zvave kureva kuti wambosendekwa. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr. Vusumuzi Siwanda.
Helen Suzman zvavaiita kuenda kukoti inyaya yekuti vari kuona kuti sezvo koti order yavakawana muna June pavakamira koti muna June yakataura iyo kuti aiwa yangaisara kuti vanhu nguva yavo yawedheredzwa, sezvo pakaitwa appeal and Home Affairs iri kuoneka kuti aiwa inenge isiri kuita zvekumhanya zviya zviya kuti nyaya yacho inzivikane. Zvinoreva izvo kuti pari zvino vanhu vanga kugona kungosungwa kwedhipotwa nenyaya yekuti mazekiti avo haasi kushanda. Saka zvavari kuedza kuita inyaya zvokuti iri nyaya yekuti ingangonzivikanwa chero pane gore rinouya. Zvinoreva kuti pakusvika muna December munova mune takawedzerwa kuti vana veZimbabwe vagare muno. Saka kubva ipapo vana veZimbabwe vanenge vatisina mutemo unodzivirira kuti vasunge vadhipotwe. Ndiyo saka Helen Suzman ichienda kuchienda kukoti zvekukurumidza nekuti rida kuti pave nemutemo uchataura kuti aiwa kusvika nyaya iyi yapera kumakoti hapana munhu anofanirwa kusunga odzoserwa kuZimbabwe.
Imi sesangano munoona sei danho iri ratorwa nesangano ire Helen Suzman Foundation?
Idanho risina zvaro kuipa chero iri nyaya zvayo yekuti vaivinga on an urgent basis inogona kuti kukoti varambe kuti izwe on an urgent basis nenyaya yekuti zvino zvonzi aiwa pane mutemo wakaiswa naminista unoti kusvika muna December vanhu vemazpt havafaniri kusungwa kana kudzingwa munyika kana kumabasa. Saka ichocho chinogona kuva chinhu chingavakanganisa nekuti vaenda vakanoita application yavo on an urgent basis kuti imbikane nemitwa 18 azvanogona zvekare kuti vataure kuti aiwa chero vanga vaenda on a normal basis hayaindika before musi wa 31 December saka maybe vanga zvisingabatsiri kuti vaende on a same urgent basis nekuti chavari kuda kuti nyaya itaurwe pachine nguva vasati vasvika pakuti kana vakuenda muna December zvinonzigomanga makamirire nguva yese
munoona zvavaita izvi zvichibatsira here zvizvarwa zvezimbabwe zviri pamazep permits
izvi zvaitwa izvi tinoona kuti zvingabatsira hazvo kuitira kuti vanhu vemazpt vasasungwa kana koti ichinge yabvuma kuteerera nyaya iyoyi nekuti zvinenge zvichireva kuti panenge paane koti order yavanenge vagona kunge vakatakura uye vachishandisa kana pachinge paakusungwa vanhu
sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr Vusimuzi Sivanda vari parunhare muSouth Africa naMavelous Mhlanganya weStudio 7. Zvichitevera kugadzwa nezuro kwava Emerson Munangagwa semutungamiri wenyika kwemakore mashanu anotevera, vamwe vechidiki vanoti vari kuona rima chete muupenyu hwavo nekudaro vave kuronga kubuda munyika. Kugadzwa kwava Munangagwa hakuna kutambirwa nebato guru rinopikisa reCCC. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Pavakatora mhiko nezuro, vaMunangagwa vakavimbisa kugadzirisa nyaya yeupfumi nekubatana munyika. Asi vamwe vechidiki vakawanda vataura neStudio 7 vanoti kudzoka muutongi kweZANU-PF kunoreva kuti vacharamba vari munhamo sezvo vasina chivimbo chekuti hurumende yebato iri ingachinja mararamiro avo iye zvino kana yakambotadza kuzviita mumakore ose adarika. Mumwe vechidiki anoti vechidiki vakawana mikana yekubuda kunze kwenyika vaitambire nemaoko maviri ndimuzvare Evelyn Chabikwa vanove mudzidzi pachikoro chedzidzo yepamusoro-soro cheMidlands State University.
Zvinofunga kuti ipfungwa yakanaka nenyaya yekuti most of my youth acho mazhinji acho magraduates aiye kuti vapedza kuchikoro and then mabasa hakuna and also you find out kuti economy yemunomuga is not supporting kuti pane negrowth instead tichingoita hand to mouth.
Asi muzvare Evelyn vanoenderera mberi vachiti kubuda kwevechidiki munyika kunogona kudzorera kumashure kubudirira kweZimbabwe.
But at the same time, zvinenge zvichikostawo nyika yedu because tinenge tichirasikirwa ne the generation is supposed to just step in after this. Saka zvingori zviri patu.
Muono wamuzvare Evelyn uyu unotsigirwa nemumwe wechidiki vati nasheta dzaushe vemuHarare.
Nhau dzekubuda idzi dzinoenderana nekuti wakamira papi. Kana une chauri kuita panguva iyoyo zvinoita kuti chine pundudzo zvinoita kuti tiendere mberi hongu hatina tarisiro kuti dzibude. Asi kana wakatasanisa mavazhinji eduwo vakapedza zvikoro vasati vane mabasa tarisiro yakawanda ndeyekuti vabude so that vanoona ibetter living outside the country.
Asi mumwe musikanawo wechidiki muzvare Nolin Maya vanoti kumhanyira kubuda munyika kunogona kusaunza pundutso muupenyu hwevechidiki sezvavanenge vachitarisira.
Internet my youth we must not lose focus that tinofana kuramba tine focus yedu chaunofana kuziva ndechekuti uri kuitei kuti uwane something chii chazokupa pfungwa yekuti utize muno wambotira here muno ukatadza kuwana something chinokwanisa kukupawo mari. Saka kune vane pfungwa yekugara munomu ndinoti ngatirambei takadaro tifokase nenyika yedu towana mahasos anotipa mari tiri mukati meino nyika kune vamwe vari kutozviita vari muno munyika kwaisu totadza nekuzviita.
Asi vaVuso Mhlanga vanove baba vechidiki vanoti havo havafunge kaviri vakawana mukana wekunotsvaga mafuro manyoro.
Handibuda kukunyeperei kana chizvira ndingatanga kutobuda mhuri yangu yozoteera. Asi kana paine mukana wekuti ndinobuda nemhuri yangu pamwe chete tinobuda hedu toenda because zvemuno zvakutoda mabhuru anodhonza every day struggle muno munyika mararamiro is from hand to mouth.
Wechidiki anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nedzeupfumi vaYoungston Dzikiti vanoti kutiza munyika kuri kuita vechidiki kunokonzeresa matambudziko akawanda.
Dambudziko rekutanga pfungwa dzedu pfungwa dzevana vedu vanenge vadzidza mayunivhesiti vese vari kubva vabuda voenda kunze nemaskills iwayo vakuenda kunodhevheropa nyika dzekunze isi nyika yedu ichisara isina development. Then rimwe dambudziko zvakare xenophobia aiitika kusouth africa tiri kuzoona zvakare zvichiitika kubotswana vana vemuzimbabwe vari kudzingwa. Then chechitatu tiri kuona zvakare kuti kubuda kwekuti havana munyika vachienda kunze kwenyika kuri kukonzera kuparadzika kwemhuri.
Zimonya nzi zinongoro ranya zewe chidiki zinoti vechidiki ava vana mikana yakawanda yekuzvipundutsa nayo muno munyika naizvozvo vanozoona kuti kunotsvaga mafuro ari nani kunze kweZimbabwe kuri nani vachiri nesimba kudai. Gore rapera, sangano reZimbabwe National Statistics Agency rakabudisa gwaro rairatidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisingagari munyika zvinofungidzirwa kuti zvingangoda kusvika kumiriyoni imwe chete 908,913. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu ava vanogona kusvika mamiriyoni mana kana kuti 4 million. Vechidiki vari pasi pemakore makumi matatu nemashanu vanonzi vanodarika zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 67%. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti zvombo zvayo zvekudzivirira kurwiswa nemuchadenga zvadonedza ndege dzemhando yemadrones nhatu kubva kuUkraine dzanga dzichida kurwisa guta guru renyika iyi reMoscow. Meya weguta reMoscow vaSergei Sobyanin vanoti hapana munhu akuvara kunyange chimwe chitoro chatsemurwa rimwe divi padonedzwa madrone aya. Russia inoti yadonedza imwe drone yekuUkraine mudunhu rayakapamba muna 2014 reCrimea. Vamwe vakuru vekambani yekuSweden inonzi Lundin Oil vanotisa chigaro wavo vaIan Lundin nemumwe mukuru wekambani iyi vaAlex Stender vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva dzehondo zvichitevera kupondwa kwevanhu muSudan. Vaviri ava vanonzi nevachuchisi vaitsigira mutungamiri weSudan akazopirigurwa nemauto vaOmar al-Bashir mukutyora kodzero dzevanhu. Mukuru ndodzokorora vakuru ava vanonzi vaitsigira vaAl-Bashir nechinangwa chekuti vapiwe basa rekuchera mafuta ekufambisa dzimotokari. Asi vaviri ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Makateerera kuStudio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Vateereri, musakanganwa kuti Studio 7 inobuda muvhuro kusvika musi wesvondo manhau dzatinokupai manheru oga oga kuchitiwo muvhuro kusvika chishanu panhau dzamunokwanisa kuwana mangwanani oga oga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utyale uzulu izolo egcotshwa eHarare ukuba uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili esebenzisa idola leZimbabwe. Lokhu kusekelwa ngezinye ingcwethi ezithi ukuqhubeka kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ndawonye ledola leMelika.
Tine urombo vateereri, manga mukateerera kunhau dzanga dzichitaurwa pamusoro peupfumi dziri mururimi rwendevele iye zvinoregai tikupei mururimi rweshona. Apo guruva resarudzo radzikama zvinhu zvave kudzokera pazvaive sarudzo dzisati dzaitwa, vakawanda munyika vave kutarisa kuti upfumi hwenyika huchatorawo gwara ripi. Sarudzo dzisati dzaitwa, hurumende yaizvirova dundundu ichiti yakwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika nekusunga inflation, kunyange hazvo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzaipokana nazvo dzichiti hurumende iri kuzviridzira hwamanda ichiziva zvayo chokwadi mumamiriro eupfumi hwenyika. Izvi zvinoburitswa pachena nenyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Muganu avo vanoti
Minister of Finance pavaka presenta midterm fiscal review evareview budget vakaita chikuruku vakatiratidza kuti zvinhu zvinonga zvakamira zvakanaka, kwakutipa document rakarine 8 mapages, kwakuviga information zhinji mudocument rakarina 52 pages. Zviri mudocument gwaro iri re 52 pages zvinoratidza kuti budget riri renyika ratakutarisira kuspenda 2023 is now $25.6 trillion, asi isusu tine budget rakatungwa reparliament re $4.5 trillion. Zvoreva kuti mari yatakuzospenda senyika is more than 5 times yakaapprovwa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti sezvo sarudzo dzapfuura hurumende itsva yakagadzwa inofanirwa kuchiisa simba rayo mukuunza kugadzikana kusingaperi muboka rezveupfumi.
Era basa kuti hurumende nyowane ichishande kuunza mareforms anounza lasting stability and sustainability kuekonomy, mamacroeconomic reforms anobata nyaya dzefiscus or the fiscal policy. Tinofanira kucontrola public spending, especially non-productive spending. Izvo zvakakosha kuti zvinge zvichigadziriswa.
Ukuwe imwe nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanotiwo kana nyika ichida kuti upfumi hwenyika hugadzikane nekusingaperi, hurumende yemutungamiri akagadzwa nezuro vaEmmerson Mnangagwa inofanirwa kushanda zvakasimba kuunza chivimbo mubandiko reupfumi.
Kugadzikana kwakaita zvinhu muZimbabwe kunyaya dzezvematongerwo enyika kuchange kuchipa chivimbo kuna avo vane mari dzavo kuvandudza mabhizimisi avo, pamwe zvichizenge zvibetsera kuvandudzawo upfumi hweZimbabwe, kana kuti vamwe vatsva vane mari dzavo vachange vachizouyawo muZimbabwe vachirima mari dzavo, nokuti vanenge vakavakamirira kuona kuti sarudzo idzi dzichafamba sei. Uchapinda ndiani? Zvirongwa zvake uchapinda iyeye zvichange zvakamira sei? Zvakasiyana sei nezvirongwa zvapfuura?
Asi nekuda kwekuti hurumende yaingovepo ndiyo yakadzoka mushure mesarudzo, uye kuti sarudzo dzacho hadzina kutambirika zvakanaka nemamwe mapoka, muzvinafundo mugano vanoti izvi chete zvinogona kukanganisa tarisiro yeveruzhinji iyi.
Saka zvinounza matambudziko mazhinji, nekuti vazhinji vanoziva kuti Zimbabwe yanga yachiita iya inonzi Debt Resolution Meetings, yanga yachitungamirwa navachisano napresident weAfrican Development Bank. Vaibatsira Zimbabwe mameeting yanga yachiitwa, and nhaurira yanga iriko ndeyekuti tinofanira kuita free and fair elections nekurespekta mahuman rights, kuita kuti nzirwe tisipanyaya chikwereti chatinacho. Zvino sarudzo yakabuda haina kubuda sekudaro, nekuti tirese tinoziva kuti maelections anga asiri free and fair. Saka zvaakureva kuti nyaya yechikwereti hatichakwanisi kubatsirwa kuti tiregererwe, chakuramba chakatisunga pahuro. Saka zviri kureva kuti upfumi hwenyika hausi kuzogadzika zvakanaka, kuti isu tiri kuona kuti pakaita kakubirana pamaelections. Saka vanhu vanonge vachiti ibviyai nyama yanyu mugoche mhega. Saka kwatiri kuenda hakuna kujeka paupfumi hwenyika.
Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti mitengo yezvinhu ichatanga zvakare kukwira, dhora remunyika roshaya zvakare simba, uyewo inflation ichidzokera payo payakajaira pekuve pamusoro pedzose dzepasi rino. Vateereri musakanganwa wachirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki nezvemaonero avo nekutora mhiko kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko enyu kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vakawanda vokurudzira SADC kuti itungamire nhaurirano kugadzirisa matambudziko eZimbabwe okonzera gakava pasi rose. Magweta maviri ainge asungwa achimirira nhengo mbiri dzebato reTCCC dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi opiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mapurisa anoti asunga munhu ari kufungidzwa kuti anga achiponda vanhu muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murayiro zvakanaka vateereri. Ndikusemi na Gifts Dube.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 5 Mpandula 2023 ngoGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akungaqala ngoba ngitho yenu officer in charge wase law and order uThapa izobe usitshelile ukuthi uthe efika yena amaprinta tempera lokhu wakhuluma nama-doctors nama-nesi khona esibhedlela lapho baphethema futhi ukuthi yebo avele abantu laba we-undersedation bebengakwanisi ukuthi benze ama-interview.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-Static African Union lezinye.
It is a betrayal of SADC, and more seriously, it undermines our stance in Africa for a country that wants to secure democracy. We have to uphold the sovereignty and the democratic practice in Zimbabwe if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa aswela umongameli Cyril Ramaphosa ngokuya kuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa izolo. Incwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zipha imbono etshiyeneyo ngesimo sezomnotho esiqokuselizweni okwamanje ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ethe idola leZimbabwe kanti iliyindawo. Zonke lezi ndawo indaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amagweta amabili umnumzana Dag Coltart lomnumzana Tapiwa Muchineripi ababotshwe izolo besethezwa icala lokuphazamisa amapolisa ukuqhuba umsebenzi wawo bamiswe phambi komthethwandaba namhla bakhululwa ngemva kokuhlawula isibambiso sebhili samadola emelika alikhulu. Amagweta lawo mabili athi abotshwe ezama ubonisa amapolisa ukuthi amalunga awe-CCC umnumzana Womberayishe Nende wakhethwa ukuba ngukansila emzini weClonora Ward 27 eHarare. Losonele mkhuhlane bakusimo esibi sempilakahle ngakho kudingakala ukuthi bathole usizo lokwelatshwa ngokuphangisa. Abesisisi laba babikwa bethunjwe ngomgqibelo mhla ka-2 Mpandula banyamalala lapho behlukunyezwa ngokushaywa bazobonakala phandle nje kweHarare. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxe legqwetha elimela amalungelo oluntu unkosikazi Beatrice Mthethwa.
Bethathile icala lokuthi balela amapolisi ukuthi akhulume nabantu labayana babe-abdakthwe ngabantu babesiza ngama-law enforcement. Kuthiwa amapolisi afika laphayana amagwetha athi abantu laba ngabasi-right ngabaphili so alikwanisi ukubabona. Yiko kuthiwa icala leli.
Lilibona njani leli cala abaletheswayo?
Akunacala la i-abuse nje ye-criminal justice system ebilobikhona. What is surprising ukuthi kwenzeka so soon after the Third Republic came in. Avula kala ngoba nithoye no officer in charge of law and order uChapa izolo usiselile ukuthi uthe efika yena amaprinta kentela lokhu wakhuluma nama doctors nama nurse khona esibhedlela lapho bakhonfirma futhi ukuthi yebo avele abantu laba we under sedation bebengakwanisi ukuthi benze ama-interviews. Wavuma futhi ukuthi uhambile wazibonyela vele omunye ubelele omunye ubebonakala ukuthi u-under sedation although ubekwazi ukukhuluma. So ukuthi after that yena wakwazi ukuthi abantu ngababothe ezibonele ekhonsikelile futhi ukuthi abantu basezibhedlela iyo i-abuse ye-justice system le.
Ngiyabonga, sikhangela lapha kutshoni lokhu kumagqwetha amela ilungelo loluntu eZimbabwe.
Ukuthi we should not represent certain people. Ngoba ukuba abantu laba bekungabantu bezanu, akukhulu ugqwetha obezabotshwa. So kuthiwa vele uma ukugqwetha ungathi usirepresent abantu laba, ungamela abantu laba, uzabotshwa.
Ye, ngiyabonga. Sikhangela abaphikisayo abebandla le-TCC abakhangelane lobunzima lobo, sekusitshoni kibo nxa amagqwetha abo esebotshiwe.
Phela selezafika ekhoti vele benganagqwetha ngoba iningi lethu lizakaleka phela kungathiwa nje kuse kubotshwa umuntu we-TCC mthetho ahamba umele umuntu lo ngizathi angikwanisi njani kangikho lapho yabo kuzathisa abaningi ukuthi bangafuni ukwenza ama-cases lawo and kuthi ukuthi-ke abantu be-TCC bazakwalelwa i-legal representation when i-constitution ithi bavunyelwe ukuthatha uloya we-choice yabo.
Lo ngunkosikazi Beatrice Mthethwa obekhuluma ecingweni loTabuka Ncube eseHarare. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo esithi lokhu kutsho ukuthi usekela ukuqilibezelwa kokhetho eZimbabwe, kubika uThuso Khumalo.
Embikweni awethulele abezindaba umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa e-Democratic Alliance umnumzana John Steenhuisen uthe ukuya kwamongameli Ramaphosa kulumkhosi kutshengisa ukuthi yena lebandla lakhe ele-African National Congress bawusekela umbuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Uthe kulihlazo ukuthola ele-South Africa lijabulele ucuku lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe ngesizathu nje sokuthi ibandla le-ANC lifuna ukuthabisa ele-ZANU-PF.
We should stand by the people of Zimbabwe and use our considerable influence in the region to ensure that democracy returns.
Kufanele sincedise abantu beZimbabwe ukulwela umbuso okhululekileyo, hathi lokho kwenziwe ngoRamaphosa ukukhombisa ukuthi yena lebandla lakhe basekela kwephulwa kwamalungelo oluntu.
The ANC does not care about freedom, democracy and human rights.
Kunkulumo yakhe ayithumela bezindaba umkhokheli webandla leBuild One SA umnumzana Musi Maimane uthe kuyadanisa okwenziwe nguRamaphosa, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi uhlupho lweZimbabwe seluhlukumeze kangakanani inhlalo yabantu kwele South Africa.
This is a betrayal of the people of this country. It is a betrayal.
Izinzuzo Ramaphosa lesi lihlazo ebantwini beSouth Africa lasemazweni wonke enhlanganiso yeFATACA. Ngeke simise ukuza kwabantu beZimbabwe kuleli singabancedisanga ukuletha umbuso okhululekileyo.
We are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Kusenjalo sekule mibuzo eminingi ngemva kokuba kule nkokheli ze-Afrika ezintathu kuphela ezize mathupha emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa. Bakhona bathini okwenze kube le nkokheli ezintathu kuphela kuzwekazi le-Afrika jikelele phakathi kwezingamashumi amahlanu lane 54. Abanye bathi iyozalwa nkomoni njengoba osaphethe isihlalo senhlanganiso ye-SADC umongameli Hayinde Hichilema wele Zambia engezanga kulumkhosi ngesikhathi iqula le-SADC ebizozohlola ukhetho lithe kukhona unyawo lwemfene olugcwele indawo yonke kulolu khetho. Umcubunguli wezombusazwe enhlanganisweni Justice and Reconciliation, umnumzana Webster Zambara, uthi lokhu kutsho khona ukuthi lezi nkokheli zile mibuzo ngalolu khetho.
The way SADC leaders congratulated President Mnangagwa, it came into
indlela lezi inkokheli ezenzele ngayo amhlophe omongameli Mnangagwa lokungenzi kwazo mathupha emkhosini ogcotshwa kwakhe isibonelo sokuthi kukhona abawusolayo.
However, most SADC countries have dignitaries there representing their governments.
Kusenjalo ibandla le-ANC lona livele selukubeke kwacaca ukuthi ayikho into engehlukanisa leli bandla lelezano PF. Ekhuluma ngaphambilini ngokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa, unobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula wathi umnumzana Chamisa lebandla lakhe le-CCC abakhohlwe waphinde ukuthi bangathola usekelo lwe-ANC.
We might have problems with ZANU PF, but in Zimbabwe you must know
na sima le ZANU PF okumnyama kubomvu othamisa lebandla labo asingeke sidlelane labo ngoba badlelana nabacindezeli.
We said the new liberals and the liberal agenda in the world as the ANC, we don't subscribe to that, we are anti-imperialist.
Loba kunjalo ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezobusazwe eZimbabwe zithi akukhathalekile ukuthi umbiko weSADC uzathini. Njengoba uMnangagwa esegcotshiwe, iSADC izakhuthaza ukuthi kukhulunyiswane kungasetshenziswa dlakela okuyinto okuzaze kuphele iminyaka emihlanu kulokhu kukhulunywa ngayo. Ngumelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Kulabantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhulumisane lamabandla aphikisayo ukuze enelise ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo ezizanceda uZulu kulandela ukugcotshwa kwakhe izolo. Kulabanye njalo abathi kumele aqhubekele phambili ebusa kwele Zimbabwe ngoba uvotelwe ngabantu abaningi. Omunye wabathi ukumele uMnangagwa akhulumisane labaphikisayo ngumnumzana Hlandla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Nxa bengasemukelekanga kahle kwabomhlaba, baza kubona sokuswelakele ukuthi kube lokukhulumisana okuthile. So lokho kukhulumisana ngicabanga ukuthi kungagcina kusenza ukuthi kuvunyelwane okuthile, kumbe kuthiwe njengoba kubonisa ukuthi umkhokheli webandlela iphikisayo we-TCC uthole layo amavoti amaningi, okungenzeka ukuthi vele adlule wona akaMnangagwa. Kodwa kuhluphe ukuthi nxa kuhlalwa phansi izani zabifuna futhi ukuthi isalibambe esidubini. Andithi yakhubula isikhathi sikamgabe ukuthi kwenzakala njani. Kufuneka sikhohlwe ukuthi kuthiwa yi-new dispensation, kwenzakala ngayona leyana indlela uzabe efuna umdala ukuthi ahlale khona pha. Abe sesithi ke umfana babe besikelana isinkwa umfana ethole esincane kule sakhe.
Kodwa umnumzana kutamusanka ukubandla leZANU PF njalo lakuhlanganiswe Forever Associates Zimbabwe uthi uMnangagwa uzakwenelisa ukubusa kahle kungakenziwa olunye ukhetho lukamongameli.
Iway forward yona lesiyenziwe abantu beZimbabwe sebekhulumile obuningi babo. Last election sasingela amavoti sesilawo kathesi. Last election kwakuyi 50 point kathesi kuyi 52.6, which shows ukuthi hayi umongameli is gaining popularity and abantu abaningi bayamlandela. So okumele kwenziwe ukuthi simnike ithuba ukuthi eqedise ama programs akhe awaqalayo. Asikhulumi akula language inclusive government leyo vela isikhulumi language naleyo. IZANU PF siphiwe elinye ithuba lokuthi ibuse ngabantu beZimbabwe. So ngakhonokho yikho sikulandelayo, silandela ukukhunywa yi-constitution ukuthi abantu bamele bekhulume and abantu sebekhulumile. So uyabusa umongameli. Akula lokho ukuthi kuthiwa ama-SADC leaders akabuyanga. Lokhu kwenza ukuthi i-inauguration yeZimbabwe ihlupha ngokuthi alikwazi ukuthi lisethe i-exact date ngoba labe lingakwazi ukuthi abe-opposition bazahamba yini kukhothi naseli-invite amanye ama-president. So yikujumana nje. So we can't expect many of them ukuthi bebuye. We expected ukuthi abalutshwane bona labo bebuye. Kodwa ukungabuyi kwabanye laba kutho ukuthi akula legitimacy, akutho ukuthi ubaba kawinanga. Uwinile, siqhubekela siya phambili.
Umnumzana Fortune Mlalazi okubanja le-Citizens Coalition for Change uthi uMnangagwa kasoze akuqhule lutho kwele Zimbabwe.
Kavala capacity yokuthi ba revive economy. So abantu beZimbabwe baqhubeka behlupheka. Isikhathi sezulu sesiyaqala, ipatronage yezanu iyaqhubeka. Abantu siyazi bazakhiwa inhlanyelo yomumbu lama fertilizer. Labo abangabezanu yikho kuzaqhubeka ku trade development, otherwise okunye akukho sibili abazakwenza okutsha. Ngaphandle kokubana amasela azaqhubeka tshontsha ogold mafia la kwezinye indawo nje ze-economy ezisaphila, ukutshontsha kuyaqhubeka, yiyona ingoma ezahlatshelwa kusiya phambili.
Umnumzana Dabanginare olandela ezombusazwe ekwele Melika uthi umhlaba wonke jikelele uyakwazi okwenzakala kwele Zimbabwe.
Loba ke umnumzana Mnangagwa esezigcobile ukuthi ebe ngumongameli weZimbabwe, akutshintshi ukuthi umhlaba wonke uyazi ukuthi ungene ngefetsha-fetsha, ukhetho lwangkhona lube lukhetho lwefetsha-fetsha. Lapho okuphume kuthiwa uwinile ngamanani athile, kodwa kungela bufakazi bokuthi uwine ngalawo manani. Ngakho ke indoda esebunzimeni ngenxa yokuthi abantu abamthembi. Kuthi ke labo abamsebenzelayo kuzanu PF kuyamele begide kakhulu, begide njengestandard ukumthabisa, bebe lokho bemkhumbuza ukuthi wanqoba. Loba nje umhlaba wonke usazi ukuthi kanqobana. Eliphikisayo LCCC kukhanya lizazama ukuthi liye kuSADC la AU. ISADC ayikalethi ireport yayo yokugcina, final report, echo ukuthi ikhetho lohamba njani.
Unare uphinde wathi kukhanya engani inhlanganiso ezinjenge African Union seziphendule ngamandla ngokwenzakalako leZimbabwe.
Kukhanya umpresident Chilema weZambia umeceleni, yena ofisa ukuthi kwenziwe izinto ngendlela ehlukeneyo. Ubunzima nje ukuthi SADC le AU yasaqinanga kangako. INigeria ivela kuma elections ukhetho olwaba lobunzima futhi uPresident Tinubu wangena la kungani kangenanga kuhle. Kuthi ke elegoli iSouth Africa 2024 ilama elections. So asazi ukuthi bazayenelisa yini ukuthi bengenele endabeni yeZimbabwe. Kwele economy angiboni ukuthi kuzaba khona ama-investors abuye egijima. Ngenxa yokuthi nxa abantu besithi kutshontshwa amavoti, abantu bacabangela ukuthi le mali yatshontshwa. Ngakho-ke kuzaqhubeka kugejwa i-lithium, kugejwa igolide, kugejwa i-platinum. Yizo izinto engxenye ezizaphongunceda i-economy.
Awaziwa ukuba kuzakwenzakalani eZimbabwe kusukela izolo uMnangagwa agcotshwe khona ukuba ngumongameli weZimbabwe. Abaphikisayo baqhubekela phambili besithi watshontsha ukhetho. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoKip Stube. Kule ngcwethi ezicubungula ezomnotho ezithi kumele leZimbabwe liqhubekele phambili lisebenzisa idola lelizwe loba lilesi sindo esiphansi. Kodwa abanye bathi lokhu kuzakwenza abantu bedonse nzima elizweni. Kubika uBathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele uZulu izolo egcotshwa eHarare ukuba uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili esebenzisa idola leZimbabwe. Lokhu kusekelwa ngezinye ingcwethi ezithi ukuqhubeka kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ndawonye ledola leMelika kubalulekile. Isizathu kuyekuba inhlelo eziningi ezikahulumende ezimunyethwe ku-National Development Strategy 1 zenziwa ngemali yakuleli. Umnumzana Stevenson Dlamini yingcwethi ecubungula ngomnotho welizwe, yena ke uthi kungaba liphutha ukuthi kulahlwe idola leZimbabwe.
Okubalulekile esimile esinanzelele lapha yikubana kungani eqonqosele lokho ukuhlala kwezimdola. Noma nje sibona nje ukuthi isimo somnotho singathi seyame ekhulu emalini yaphandle ku-US dollar. Lelo kubani elizwe lethu vele lihleli libelethe izikwelede ezinkulu kasibolekwe ngemali ye-United States eziyi-US dollar. Ngakho-ke singavele sikhiphe izimdu, kutsho ukuthi lama interest esiwabhadalayo ngale kuphulela ama-tax kusenzele kube nzima. Inhlelo eziningi ezikahulumende ziyenziwa ngemali yakithi.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi okumqoka yikuba uhulumende aphe abantu isiqiniseko ngedola leZimbabwe.
kodwa into eqakathekileyo into efunakala i-confidence. Nga ama-businesses engaba le-confidence, hayi ngiyethemba ukuthi bayayithatha i-RTGS. Kuzafuze lakho uhulumende laye etshengisele through i-auction system. So into uhulumende kumele ayilungisise kuqala indaba ye-confidence. Belungisise ama-institutions, abantu bebe le-confidence kuma-institutions. Kungaba njalo akulandaba lokuthi sisebenzisa iphi currency. Singaze siyibize ngeliphi ibizo, singaze siphinde sithi izimdola.
Kwelinye icele, izisebenzi zikahulumende kanye labaphila ngokuthengisa bathandabuza ukuqhubeka kwedola leZimbabwe. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye moyo, uthi ukuqhubeka kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe kuchaza ukuba izisebenzi zikahulumende ziyaqhubeka zincindezelwe.
Ivele kusukusela ngo-2018 la abatshontshela khona i-$540 babeyihola izinto kuzisebenzi zakhe zabambi. Izisebenzi ezigqoka ama-uniform, izicathulo zitshekile, ama-uniform athume ngehala engafanani lelembu. Konke lokhana kutshengisa ukuyanga bezisebenzi zikahulumende. Angisakhulumi ngalezi okumele zigqoke kuhle ababalisi. Izinga lezisebenzi selivele selawa, isakusela muntu obanakayo. Pho nxa sesikhangele ukuthi sokungena uhulumende omutsha, abuye asitshele ngokuthi sizabe lokhu esihola i-RTGS. Ngezinye indlela vele lalandaba lazo izisebenzi.
Unkosikazi Melissa Mpofu, isakhamuzi sakoBulawayo, ophila ngokuthengisa, uthi ukuze baqhubeke bekubhizimusi, bazaqhubeka bethengisa ngedola leMelika.
Siyananzelela ukuba uMongameli uthi ibhondi lizaqhubeka likhona, kodwa ke thina sizaqhubeka sithengisa ngeForex kuphela, ngoba ngeke senelise ukuhlala sikubhizimusi nxa sithengisa ngebhondi. Kubuhlungu kubathengi abahola i-RTGS, kodwa akula ngenye indlela ngoba sihoda nge-forex. Elokusidanisayo yikuthi sizaqhubeka sigijimisana lama-rates as long ibhondi likhona, okutho ukuthi thina ama-prices ezinto selakho ukuhlala ekhwela njalo nje.
Isilinganiso sokuthenga idola elilodwa elemelika emkambo kahulumende lime kumadola aphezu kwenkulungwane ezine lengxenye, i-$4,604, kodwa emkambo omnyama idola elilodwa libiza amadola azinkulungwane eziyisikhombisa, i-$7,000. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabatsha abathi bazakuya kwamanye amazwe kulandela ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo, ngoba kabanathemba lokuthi kuzaba lenguquko kwezomnotho lokunye okubhekane labantu kweleZimbabwe. Kuthi kulabanye njalo abathi kabayindawo. Kubika uTobias Mutsingwa.
Ekhuluma emkhosini wayizolo wokugcotshwa ukuthatha isikhundla sokukhokhela ilizwe okwehlandla lesibili, uMongameli Mnangagwa uthembise ukulungisisa udaba lomnotho lokumanyana elizweni. Kodwa iningi labasakhulayo lithi ukuqhubeka kombuso owezanu-PF ukutsho ukuba lenhlupho ababhekane lazo zizaqhubeka, ngoba bengelalo ithemba lokuthi uhulumende lo angaguqula indlela abaphila ngayo nxa wavele wehluleka eminyakeni emihlanu edluleyo. Umqoqi Ncube ngomunye wabasakhulayo abathi ababoni okutsha okungalethwa nguhulumende osebuyele embusweni.
Yebo, ye ukhetho lwenziwe, kodwa kungazathi impumela yakhona kayicaci, kayela khanda, kayela msila. Ngakho akula sithembiso esicacayo esingabona ukuthi kungasilethela iZimbabwe entsha engasiphilisa kangcono singaqathanisa lale iZimbabwe esikiyo. Ngakho mina personally ngithi ngingasuka eZimbabwe ngiyedinga amadlelo aluhlaza, ngisebenze, ngithole ukuphila, ngithole ukusebenza ngcono.
Ukukhanya Previous Moyo ngomunye othi ulesifiso sokuhlala ekhaya kodwa akusavumi ngomumo okhona.
Iminyaka leyi emihlanu ekuyayo kungabe kungaba lotshintsho na? Ngokunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma bethiye ilizwe lakithi. Kodwa nxa kungaya kusihla kusiba ngcono, kuyisifiso lami sokuthi ngihlale ngiwandawo elizweni lakithi.
Lanxa kulabaningi abacabanga ukuya kwamanye amazwe, kulabanye abathi kabayindawo. UStacy Mthombeni, umlimi osakhulayo, uthi akhona amathuba kwabatsha okuzithuthukisa.
Yebo, ngiyazwisisa nxa abanye bamvesithi bafuna ukubaleka kuleli ngoba komile eZimbabwe. Kodwa abazibuze ukuthi abaphumelelayo ontanga bakwenza njani. Ayisikho wonke osakhulayo othola imali ngendlela zobusela lobugwelegwele. Baningi abalamabhizimusi asemthethweni abaphila impilo emnandi. Mina ngithi masidingeni ezinye indlela zokuzikhipha ebuyangeni singameleli ukwenzelwa izinto nguhulumende.
UBelinda Cele omela amalungelo abasakhulayo uthi kumele beqaphele abatsha ngokuyahlala emazweni achiyeneyo.
Izimali ezibhadalwayo ukuthi abantu bebe lama etickets, lama visa, lama risks ekubhadala ama agents. Imbonani amanye ama processes lawa esiba le confidence to invest our hard earned savings. Ngabe ngayiseva ngayenza ibusiness engakwanisa ukuphilisa wena lemuli yakho. Ikizwe tili veli ya support ama indigenous.
Wengeze esithi abasakhulayo kumele bebekezele ngoba kuzalunga lapha eZimbabwe.
Njengezizwe zonke kulesikhathi sokukhuphuka, kulesikhathi sokuba lokungahlaliseki kuhle elizweni. Kungathi ke abadala bathi kungapheliyo kuyahlola. Mina ngiyintanga ebona ngani akusoze kufe kunje elizweni leZimbabwe. Isuku lethu liyeza kungani ontanga bengaba le patience.
Ingcwethi ecubungula indaba zomnotho ekunhlanganiso e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Ncube, uthi lizabhidlika ilizwe nxa abasakhulayo bengabaleka eZimbabwe.
Njengalokhu umbuso okhona ungabanakekela abatsha, kungabonakali futhi lokuthi ilanga lizaphuma phakathi komnyama onje, yikho phela sebesuka sebesiya kwamanye amazwe ukuyazama ukuphila, ngokuba nxa engahlala khona lapha alinde ukuthi kuze kube lenguquko. Akula lutho angalwenza, ngeke aphile, ngeke abhadalele abantu abakhe esikolo, ngeke enelisele ukutshada nje lokho. Ngakho ke kutsho ukuthi ilizwe liyadilika liyaphela, ngokuba nxa abatsha bengasekho akula nto engalunga elizweni.
Abohlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency bethule umbiko nyakenye othi kulezi zalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ezifika phose isigidi 908,913. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zisithi inani labantu laba lifika izigidi ezine 4 million. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kulowo isilisa omiswe phambi komthethondaba kamantshi eHarare namhla esethuswa amacala okubulala abantu abahlanu abahlala emigwaqweni ngokuba gongoda angamathe andubana abahlinze waphinda wosa inyama yabo wayidla. Amapolisa athi uThando Lwenkosi Ndlovu ubotshwe ngemva kokubulala umuntu wesihlanu eHarare izolo phakathi kwensuku ezisitshiyagalombili. Athi njalo ngomnyaka ka-2020 uNdlovu wabulala abantu abathathu kobulawayo ngendlela efanayo wasebalekela eHarare. Ubehlinza abantu laba ngamambodlela abuye asike amaphambili abo. Umsolwa utshele inkantolo ukuthi uyawavuma wonke amacala, ngakho ke ingajoni idlalisa isikhathi sayo. Ulive Dr. Mda kuhlelo The Connection sixoxa labatsha ngokumela kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Singakehlukani sihlobo, othi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge Southern African Development Community, i-African Union lezinye. Amabandla aphikisayo kwele South Africa aswela umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare eNational Sports Stadium. Lingakhohlwa ukusixhuma lisebenzisa i-imeyili yethu njengenhlala yenza, njalo lokuthi lisithumezele imlayezelo elifisayo kumakhalekhukhwini wethu phela othi +1 202 465 0318. Lesithola njalo ku website www.voindebele.com. Hayi ke olamhla kwanele zulukandaba olivalisa ngenjabulo ngumthombo othembayo u Gibbs Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.